manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechitatu gunyana 14 2016. Makaterera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Inini kana takugara tichitoziva zvinhu zvichatongoitika nozi zvakatanga last week patakabva kuitikisi mavatanga taitira musangano vakagara vachiita same problem.
Vanoita zvemitambo vaSilvanos Mudzova neZuro vakapambwa kumba kwavo vakazoonekwa varohwa zvakaipisisa nevanofungidzirwa kuti vasori. Vapromisi Mukwananzi vanove mutauriri weTajamuka Sijikile vanopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Vatenda ibiti votaura nezvemamiriro eupfumi zvichitevera kunetsana pakati pemakurukota ehurumende nezvemari dzemihoro yevashandi vehurumende. Indiwe mimwe emisore na udziridza nasi ichiuya kwa mure ichibva kuna ku Studio 7 iri mu Washington DC. Imwe nhengo yeTajamuka Sijikile iri muchipatara muguta reHarare mushure mekupambwa uye kuitwa kafira mberi nevanhu vanofungidzirwa kuti vasori. Mutore wedu nao Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Nhengo yeTajamuka uye vachiita zvemutambo vaSilvanos Mudzova vakapambwa neZuro Manheru nenguva dzekuma11 nevarume vatanhatu kumba kwavo kuCrowbra vakarohwa zvakaipisisa vakazowanika vakakandwa kumakomo enharira pedyo neNorton. Vachitaura vari muchipatara umu vange vachiratidza kudzimbikana zvikuru, vaMudzova vaudza Studio 7 kuti vakakuvadzwa musana, makumbo, pamwe nekuiswa magetsi panhengo dzavo dzakavandika.
Watanga kundisa mani tundo wakandisa kuma kumakumbu kutunge tuma wae mbalandanga kushokwa waipa ita kutunge chunge chaita unge chisitake generator kama chikutunge chibu parichisiri generator chibutisa chi magetsi taka watanga kundruwa ulova msana makumbu chi chumaleze chumwe kwa raja nda kaisi then wachitanga manjo kupunza manjo mari ya murukusha ndisa ya rupa kutu so and the right ko mota registration mota uko mota wa siya kutu kela muska rishi indakisi rishi ad life so and the highway ini registration number saka indaka matatazo utuwa registration number manja nimi epani hiyo pa registration number wa hizi doba zukatanga kuita wesi manje pao
vamo joa wanoti vakatorwa kumba kwavo pamberi pemudzimai nevana vavo. Vapambi ava vakapinda zvine chitsimba ndokuvapfekedza saga mumusoro kuti vasaona kwavaienda. VaMudzova vanoti kunyange zvazvo vakasiyiwa vaitwa kafira mberi havasi kuzorega kunyunyuta neutongi hwemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe.
Inini kana takugara tichitoziva kuti ndo zvichatongoitika nekuti zvakatanga last week patakabva kuheathcliff mavatanga taitira musangano vakasara vachiita sei vachiita same problem so tikutongoona kuti seTajamuka pasvika ivo zvinezvi state yenyika vabve kuti hapana kuti tichada kuti timire.
Vanovawo murwirizve wekodzero dzevanhu vashoropodza zvikuru kutorwa nekupambwa kwevanhu. VaMadhuku vatsinhirawo kuti sevechidiki havazomboregi kushoropodza kuiswa kweupenyu hwavo musango nehurumende yavaMugabe.
Kutapwa kwaakaitwa neusiku nemapurisa tinozviziva kuti ndo maitiro anoita ZANU PF uye they are responsible kunyanya mapurisa nekuti ndo zvagara zvichingoitika pasi rose kuti vanhu vari kungotorwa neusiku muno muZimbabwe.
VaSharon Hofisi kwetare no rwira kodzero dzevanhu vachishandawo nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vakurudzira hurumende yavamugabe kuti ichengetedze zvizvarwa zvenyika vakati zvekupambwa kwevanhu zvinofanirwa kuregedzwa.
Tiri kuti kunyangwe hatisati tava nemutemo wepasi rose convention against enforced disappearances. Tiri kuti isusu tine constitution kana kuti bumbiro remutemo rinotaura iro kuti munhu mumwe nomumwe ane kodzero dzokuti kana akasungwa ngaaudzwe chikonzero chokusungwa kake. Even paanotorwa nemapurisa ngavabve vachimupa kodzero idzodzo, vamupa kodzero idzodzo. Zvinotaurwa futi nebumbiro remutemo kuti munhu haafanirwi kushungurudzwa kunga akurohwa kana kuita sei, yatingatiyo freedom from torture.
Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa maicheri ticharamba sezvo pavadaira nharembozha yavo vange vari kuti vari mumusangano. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Dare repamusoro-soro High Court nasira pamukana wekubhadhara mari yechibatiso kumutauriri wetajamuka sesijikile vapromisi mukwananzi pamwe chete navabruce usvisvo. Vaviri ava vakasungwa masvondo apfuura vachipomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga pakuratidzira kwakaitika muHarare apo pakapiswa motokari dzemapurisa pamwe neZBC. Mutungamiri Nkomo weStudio 7 abata gweta revaviri ava vatonderai bhatasara kuti tinzwe zvizhinji.
Promise mukwananzi nemumwe waari kupomerwa mhosva inaya anonzi Bruce Usvisvo vapiwa bail neHigh Court mangwanana nhasi. Jaji vataura ivo vachiti magistrate akavanyima bail akarasika kuti haana kutedzera zvinofanirwa kunge zvichikonzetwa panopiwa bail. Naizvozvo ndokubva avapa bail. Vazovapa maconditions avavapa anonzi mabail conditions aye ekuti panofanirwa kuti vabhadhare $100 uye promise anofanirwa kuti asavaende pasipoti yake nekuti anofanirwa kunge achiripota chishanu chega chega Friday yega yega kuCID Law and Order uyezve nekuti vasavhiringidze kana kuda kupishinurana nevafakadzi mawitnesses estate uye kuti vagare pamaadresi avapa kudare.
Tichitarisawo zvataurwa nemutongi wedare reHigh Court nhasi vachishora magistrate, mungati chine kufambiswa kwemutemo muZimbabwe zvikuru sei panyaya yekutongwa kwevanhu vanenge vachiratidzira?
Inini ndinoti dare reHigh Court raita zvakanaka zvikuru uye raratidza matare eii zvichinyanya kudai ekumusoro achakasununguka nekuti vanokwanisa kupa mutongo wavo zvichienderana neumbowo hwaapiwa uye kuti mutemo unoita sei. Zvinonetsa kuti ndizonyanya kutaura nezvinenge zvichiitika kumamagistrate.
Vanga vari vatonderai bhatasara vanovegweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vanga vachimirira promise mukwananzi navabruce usvisvo. Vanga vachitaura parunare natungamiri Nkomo weStudio 7. Zvichakadaro, mangwana dare richanzwawo chikumbiro chekuwana mukana wekubvisa mari yechibatiso chakaitwa nevamwe vasungwa 56 nevasere vakasungwa pakuratidzira kweNational Electoral Reform Agenda kana kuti NERA musi wa15 Gunyana. Kuulawayo, dare ratiwo richanzwa chimwe chikumbiro chekubvisa mari yechibatiso chakaturwa kudare nemunyori muMDCT Youth Assembly mudunhu iri vakunashe muchemwa uye vatinotenda mhungu nevamwe 12 nemusi wechishanu. Vanorwira kodzero dzevanhu Dr. Patterson Dzamara vari muNew York umo vachabatana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica mukuratidzira pachauya mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kumusangano weUnited Nations General Assembly svondo rinouya. Dr. Dzamara vanoti vari mushishi yekukurudzira zvisharwa zveZimbabwe kuti zvinge zviri pakuratidzira uku sezvo kwakakosha mukuratidza dzimwe nyika kuti vana veZimbabwe vaneta nekutyorerwa kodzero dzavo navamugabe. Vamwe vari kutarisirwa kunge vari pakuratidzira uku ndi Pastor Ivan Mawarire vehashtag This Flag, muimbi ane mukurumbira Thomas Mapfumo nezvimwe zvisharwa zveZimbabwe. Ngatinzwe hurukuro yaitwa naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7 naDr. Dzamara.
Tafamba uya kuno tichibatane nevamwe zvizvarwa zveZimbabwe tichiratidzira kutsutsumwa kwedu nekunyunyuta kwedu maringe nekabatirwo kari kuitwa utungamiri wenyika yedu navamugabe nevamwe vavo vanobata navo.
Munoona kuchizobatsira here kuratidzira kunze kwenyika?
Tinobatsira ndaa yekuti isusu kuchitumwa kwedu kwakatarisana naivo vamugabe nehurumende yavo, uyezve kwakatarisana nekuti tizivise pasi rose kuti isu sevana veZimbabwe hatiri kufara nekubatwa kuri kuitwa kaedu nokubatwa kwatiri kuitwa isu sevana veZimbabwe.
Vamwe vangada kuziya kuti dai maiwana mukana wokunge muri kutaura nemukoma wenyu Itai Dzamara, watinoziya pari zvino kuti akatsakatika uyezve hapana anoziya kuti ari kupi. Muri ikoko kwamuri ikoko zvii zvamaimuudza kuti pane mabasa aiita zvii zvazobuda?
Ndaikwanisa kunge ndichitsanangurira iye kuti mwana wamai, chiono chako zvawakaona nekujekesa zvisati zvavepo zvava kuitika. Sekuziya kwenyu dai iye watingati akasvinudza vazhinji vedu pachikamu chino maringe nekumira isu sezvizvarwa zveZimbabwe, isu semacitizen eZimbabwe. Taita kwanza kutaura naye tamutaurira zviri kuitika. Angadai ari munhu akazadzwa nemufaro nendaa yekuti paakatanga pada vamwe vakati ava kupenga, vamwewo pada vakati ashaya zvekuita. Asi tiri kuona vazhinji vedu semaZimbabwe vabatirira padonzvo irori, pachisungo ichochi chekuti isu sevana veZimbabwe toda kuti tiyambuke gungwa iri. Sekuti isu sevana veZimbabwe tikuda kuti tiyambudzwe pana Farao Mugabe nevanhu vake. Saka izvi zvinova zvinhu zvinokurudzira sesu nekwatiriwo semhuri, tinowanikwawo tichikurudzirika kuti mumwe wedu kumbunyikidzwa kwaakaitwa, kubatwa kwaakaita, hazvina kuitwa pasina, hazvina kuitwa inhei pane zvibereko.
Vanga vari murwiri wekodzero dzevanhu Dr. Patterson Dzamara vachitaura naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari muNew York muno muAmerica. Vaimbove gurukota rezveupfumi muhurumende yemubatanidzwa vari zvemutungamiri webato rinopikisa rePeople's Democratic Party vatendai biti vanoti zviri kuitwa nehurumende yava Robert Mugabe zvokusiya pamene gurukota rezveupfumi vaPatrick Chinamasa nekuramba urongwa hwavo hwepakati pegore kana kuti midterm fiscal policy review zvavakataura svondo rapfuura zvinoratidza pachena kuti hurumende yavo yaparara uye haichina zano rekuti ingamutsiridze sei upfumi. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Zvinhu muhurumende hazvisina kumira zvakanaka zvapakuti vakawanda vaone kunge rave bhasikiti ratizirai rekuti uku riri kurukwa, uku riri kurudunurwa. Svondo rapera, gurukota rinoona nezveupfumi vaPatrick Chinamasa vakazivisa kuti hurumende yainge yaronga kugumbura vashandi vayo basa, kuvabvisira mabhonasi uye kuwedzera mari dzemitero dzavanotambira. Asi nemusi wechipiri, gurukota rinoona nezvekuburiswa kwemashoko vaChristopher Mushowe vainge voimba rumwe rwiyo vachiti vaChinamasa vainge vaita fungira mumwoyo rwendo rwembwa, vachitaura zvakange zvisina kuwiriranwa mudare remakurukota. Asi vachitaura nevatori venhau muHarare nhasi vabiti vati hazvigoni kuti gurukota rehurumende rutire urongwa hwebhajet husina kutambirwa nedare remakurukota pamwe nemutungamiri wenyika, vachiti vamugabe ndivo sachigaro wekomiti yedare remakurukota ehurumende rinoona nezveupfumi. Vati mashoko avamushowe ekuramba urongwa hwavaChinamasa anoratidza kuti hapachina hurumende uye hapana chiri kufamba muZimbabwe.
So hazvigoneba kuti Minister of Finance angomuka achingorotomoka asina kuenda kucabinet committee on economic affairs, because economy haisi yako, harisi basa rako, ende nekuti nyaya yeekonomi yakakosha ndo yega subcommittee ye cabinet inocheiwa na chairman Robert Mugabe. So Chinamasa akatoenda asi vabvamunyadzisa.
Vati vanoziva vachinamasa vari munhu asingaite zvemusoro wake vakati kurumbidzwa kwavakaitwa nevakuru vakuru muhurumende zvichitevera urongwa hwavo hwepakati pegore kunoratidza kuti urongwa hwavo hwainge hwapasiwa navamugabe nedare ravo remakurukota asi vabiti vati kunyange hazvo vachinamasa vanyadziswa havaoni vachisiya basa nekuti makurukota emuzanu PF haagoni kusiya basa nekuda kwezvikonzero zvakawanda.
So handione vachinamasa vachi resigna nekuti nhamo inobva yavateera.
Gore rapera urongwa hwachinamasa hwekumbomisa kubhadhara bonus kuvashandi vehurumende hwakarambwa navamugabe asi hurumende yakazotadza kubhadhara mabonus paine nguva zvekuti vamwe vashandi vayo vakawana bonus ravo mwedzi wapfuura. Mumwe anoona nezvemabhizimisi muHarare vaRoy Magoshongwe vanoti vashamiswa nezvaitwa nehurumende yavamugabe.
Saka chinhu chinoshamisa pane zviri kuitika muhurumende zvatisingasahwisisi isi tiri kuzhe.
Asi vamwe vakaita savaOwen Hiwayo vaudza Studio 7 kuti hapana chinovashamisa nekuti vamugabe havana wavachateerera kusanganisira makurukota avo.
Saka tiri kuona kuti izvi zviri kuratidza kuti mutungamiri wedu wenyika haana waanoteerera kunze kwenzwi rake uyezve haaremeredzi haapi chiremerera kumagurukota ake.
Asi zvisinei nekuti urongwa uhu hwarambwa vabiti vati hapana zvahwaibatsira kusimudzira nyika uye hunoratidza pachena kuti hurumende yavamugabe haina kana zano rokuita kusimudzira upfumi hwenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chipera.
Vagari vekwamutare vanoti komiti yeparamende inoona nezvekufambiswa kwemari yebhajeti yegore rinouya iyo iri kufamba ichinzwa pfungwa dzevanhu iri kutambisa zvayo nguva sezvo hurumende iri kuita zveuori uye yakakurisa. Mutoro wedu wenhauloida mumwoyo anotipa nyaya inotevera.
Vagari vekwamutare vari kukurudzira hurumende kuti ibvise kana kubatanidza mamwe mapazi ehurumende sezvo akawandisa zvopakuti upfumi hwenyika huendeswe kumawere. Vachitaura kukomiti yeparamende iyi, mumwe mugari vaJames Mundenda vakati hurumende inofanira kusunga dzisimbe uye inofanira kubvisa mamwe mapazi.
Tine madhabhu mamaministries ari kuita duplication of work. Ambotaurwa panapa kuti Minister of Higher Education, Minister of Primary Education. Mukatarisa mune mapermanent secretary ne staff mukatarisa budget iri kuenda ikokoko. Otherwise, if we were to cut down expenditure pa masalaries, it should not affect mupurisa ari pasapa. Ikoko kumusoro kwekuma ministries uko. Takaima zvikata ikoko.
Pastor Jonathan Chindewere vanotiwo uri huri munyika hwanyanyisa kunyanya kuvakuru vehurumende hwapa kuti zvinhu zviminame.
Uori. Zvese izvi chero tingaita bhabhiti rakanaka zvakaita se as long as tine uori hakuna chinobudirira. Ngatitei plug uori hwese. Nyika yedu yeZimbabwe ine uori hunorwa kusvika kuna Mwari. Dengo kuno kune uori hunotezonzikwa kuti muZimbabwe muri kunhuwa uori.
Muzvare Mildred Muza vanoti hurumende ine vamwe vashandi vasina zvavari kuita asi vachihoreswa mari kupera kwemwedzi.
Minister of Youth has put an info kune youth officer. My youth officer for what? Wakati trenere basa ni youth officer. Ufukono chitendele mundaraunda kwa tuzi ndiri youth officer. Youth officer for what? And the dozi mwemari zirikungo enda mahara. Watu unakukwa ndiko kwe salari ya kene tuwapera. As we have got some youth officer. We have got as some award coordinators. Uru coordinator animu what? Ika yudinema councillors wane taka hotel. Uru coordinator animu what? And watu ufukono chitendele na wakakara. Watu umwezi wapera watu kuwe mahari.
Imwe nengo yeparamende inomirira Gokwe, amai Dorothy Mangami, vanoti vari kufara nezviri kubuda mumisangano yavo.
Vanhu vekwamutare vataura pfungwa dzavo. Vanyanyosimbaradza kuti dei hurumende yapamari kuhealth, kueducation. Vataurazve zvakare kuagriculture, vabata-bata kwese ikoko. Asi vakataura vachiti kusava nechimwe chikwereti. Chikwereti zvirungu zviripo ngazvimbobhadharwa. Vasimbaradza zvinhu izvozvo. Vabata-bata twakawanda.
Zvichakadaro, nhengo mbiri dzeZimbabwe Activists Alliance ZAA, Linet Mudewe naTapiwa Chitambo vasungwa nhasi mamutare vachipomerwa mhosva yekunamira maposters ikukurudzira veruzhinji kuti vabatane navo mukuratidzira nemuswe mugovera vachida kuti mitemo yesarudzo ivandudzwe. Ndakamirira Studio 7 mamutare, ndini Loida Moyo.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Apo America yoswedera pedyo nesarudzo dzemunambudzi, vakuru vehurumende vanoti vaive kugara vakagadzirira vachityira kuti tsambambozha dzavo dzinogona kusorwa nevanofungidzirwa kuti vari kudyidzana nehurumende yeRussia. Vasori ava vakatombosora bato reDemocrats uye magwaro evavhoti kuIllinois neArizona. Pave kutyirwa kuti pakasagadziriswa vanhu ava vanogona kukanganisa zvichabuda musarudzo. Asi mukuru anoona nezvekudzivirirwa kwekusora kana kuti US Cyber Command Admiral Michael Rogers vati zvinonetsa kuda kukanganisa zvabuda musarudzo. Vanhu vanodarika mamiriyoni matanhatu muSouth Africa vanorarama nechirwere cheHIV AIDS vanonzi vari kunzwa kurwadziwa zvakanyanya kunyange vachinwa mishonga. Izvi zvakabuda muongororo yakaitwa nesangano reBrain Function Research Group rakabatana neVits University. Marwadzo aya anonzi anosanganisa kutemwa nemusoro, kurwadziwa nechipfuva uye tsinga dzemiviri. Ongororo iyi inoti kunyangwe munhu achinwa mishonga yemaARV hazvimisi kudzimbwa nemiviri. Mwe muimbi wekuCameroon Mengu Ondoe Etienne uya anorarama neusope ari kurumbidzwa zvakanyanya nemabasa ake ekurwira kodzero dzevane usope. Muimbi uya anoti zvino zvakatanga zvakaoma asi iye zvino ave kugamuchirwa zvakanaka. Muimbi uyu anozivikanwa nekuti Calvinho uya ari kudaidzwa kuzoridza kunyika dzakawanda. Muchirongwa chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, nhasi tiri kutarisa zviri kurongwa nemhuri yeZimbabwe iri muCanada iri pasi pesangano repachedu Zimbabwe. Nemugovera uno mhuri iyi iri kuungana muToronto ichitenda pamwe nekuremekedza zvizvarwa zveZimbabwe zviviri zvakasimudzira nabvu munyika zvinoti Bruce Grobela naByron Manuel avo vari muCanada makare. Ari kutungamira urongwa uhu Darlington Choto uyo akambotambirawo chikwata cheCapes United anoti chinangwa chavo ndechekutenda basa rakaitwa nevarume vaviri ava uye havasi kuzomirira pane vaviri ava chete. Ngatinzwe hurukuro yataita naChoto pamusoro peurongwa hwavo.
Urongwa hwatakagadzira takagadzira nevana vose veZimbabwe zvichiburikidza nebato redu repachedu runova iro runomirira vanhu vazhinji mhuri zhinji muno muCanada muToronto. Pabanquet hall zvatiri kuita ndezvekuti tiri kuda kungotarisawo vanhu vakatimiririra, vakamirira Zimbabwe, vakakuridzira Zimbabwe munyaya dzenhabvu. Saka takatarisa vanhu vanogara muno muCanada vaviri vatakaona vanova Bruce Grobler naByron Manuel. Bruce Grobler anonyanyozikanwa akanga ari goalkeeper weZimbabwe uyezve achibatira Liverpool. Koita umwe anonzi Byron Manuel aizikanwa nezita rekuti Piripiri, uyo akatambira yainzi Chibuku Shumba neBlack Aces achizoendwa kunotamba kuRio Tinto.
Sei makasarudza varume vaviri ava vachoto?
Takakoshesa sesangano tikatarisa tikagara pamwe chete tikaona kuti pari zvino vaviri ava sevanhu vakanga vabva nezvenhabvu kare. Saka takaona kuti izvi zvinenge zvakakosha kuitirawo mangwana. Hatisi kungotarisa vanhu vanotamba nhabvu chete, tiri kutarisirawo nevamwe vanonge vakaita zvakanaka kana mudzidzo, vanenge vakaita zvakanaka mune zvimwe zvinhu zvakasiyana siyana. Saka tine zvinge tiri kuramba tiri kungoendera mberi tichiita zvinhu izvozvo zvekutarisa nekuti vanhu vakwanise kuva vana vedu vachibudiriro vachiziva kuti izvi zvinogona kukwanisika kuitikawo kwatiri.
Zvii chaizvo zvamunee muchiita mukuremekedza vana? Muri kuvaremekedza nemenduru here? Muri kuvapa mikombe here? Muri kuvapa mari here? Zvii zvamuri kuvaremekedza nazvo?
Takakoshesa kuti regai tivape menduru dzinenge dzakanyorwa kukosha kwekuti aiwa makaita henyu nekumiririra Zimbabwe nekumiririra Zimbabwe Warriors. Makaita henyu nekusimudza flag yenyika yenyu mukaramba makangobatirira munyika yenyu. Saka tinovatenda neizvozvo zvavakaitira nyika yavo.
Totarisa kuti kumusha kune vakawanda vanga vari munhabvu vaisimudzira nyika asi mazita avo atosvika pakukanganikwa. Zvii zvamuri kuitawo? Muri kushanda nevamwe here kumusha?
Tiri kuda kuti tisvike panguva yekuti tiite izvozvo. Mwari kana tichika tichengeta, tiri kuda kuti tiedze futi kuti tigobatsirawo vari kumusha, vanhu vagoziva vari kumusha kuti zvinokwanisa kuitika. Vanhu vari kunze kwenyika vanokwanisa kuti vatarisewo vanhu vari kuita zvinhu zvakanaka nevakaita zvinhu zvakanaka munyika yedu Zimbabwe. Asi pari zvino takangoti chiregedzai timboita vari munhu, asi kumusha tichasvika.
Zvii zvamuri kufungidzira mungazoita mune ramangwana sesangano repachedu?
Tine urongwa hwekuti mangwana sesangano repachedu tisimudzire vana vedu, nekuti vana vedu ava ndo vachapenga nguo dzedu isusu, ndo vachazomirira Zimbabwe, ndo vachazosumudza uyezve mureza weZimbabwe mangwana. Saka tiri kuedza nemuno nekuZimbabwe takatotanga kutonyora pasi zviro zvatinoda kuti tiite kuti tiburudzire vana vedu veZimbabwe. Ende uyezve chimwe chatinoda kuti titaure ndechekuti ivo vaviri ava vakataurwa vakasarudzwa nenhengo dzepachedu, nevamwewo vanhu vari mucommunity vakasarudza vakati aiwa vanhu ava ivo mazita iwayo ukangonotaura kuti Bruce Grobler, Byron Manuel Piripiri, chokwadi chokwadi munhu wese anototi chokwadi, ava vanokwanisa kuti vapuhwe nguo.
Kouyawo ivo vachoto vandiri kutaura navo, mutambi wenhabva aizivikanwa akatambira chikwata checaps United, mungataurawo munguva yenyu yekutamba nemaonero ama akuita nhabvu nhasi?
Ndinoona kuti zvinenge zvangoti siyanei, nekuti makare kare vakomana vaitamba kare makambani akanga achiri kuisa mari mubhora imomo, vana Chibuku Breweries, vana National Breweries, vana Dairy Board, vana Castle Cup vaiwo vana National Breweries vavo. Saka pari zvino ndiri kuona kuti dambudziko riri kungoitika chete nderekuti masponsa haasi kukwanisika kuwanika akanyanya anoita kuti nhabvu ikurudzirwe. Ende uyezve chiri kunyanyoitika ndechekuti vana vamwe vari kungoti vasati vanyanyotamba zvakanyanyisisa vakutonotamba kana kunana South Africa. Saka pari zvino izvi ndiri kuona kuti dai chikurudziro yaitwa yekuti kana vane makambani avo madiki vabatsire kuti vana ava vakwirira kuenda kumusoro.
Uyo anga ari chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kunze kwenyika, Darlington Choto, uyo akambotambira chikwata checaps United ari parunare nestudio 7 ari kutorondo kucanada. Munhau dzemitambo, makundano emukombe wechibuku Super Cup ari kutanga mangwana. Mutambo wekutanga uri pakati peHarare City neBorder Strikers kuRufaro Stadium muHarare. Nemugovera mitambo inenge yakamira zvakadai: Ngezi Platinum vs Wange kuBaobab Stadium, FC Platinum neChapungu kuMandava, Caps United neCholocho kuNational Sports Stadium muHarare, koti ZPC Kariba neBulawayo City kuNyamunga Stadium. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum na 8 PM tiri kutarisa nyaya yekuratidzira kuri kurongwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muno muAmerica kumuzinda weUnited Nations kuNew York, apo mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vari kutarisirwa kutaura. Kuti mupinde muchirongwa ichi, fonai kunhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai tingotarisa misoro yenhau zvakare. Vanoita zvemitambo vaSilvanos Mudzova nezuro vakapambwa kumba kwavo nevanofungidzirwa kuti vasori. VaPromise Mukwananzi vetajamuka vanopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo.
soku isika.